Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa chekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakanaka pano.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanokurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu mugore ra2018. Mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuchirongwa chichaparurwa nemusi wechipiri. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanoti gore ra2018 ndiyo chete nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kushandura zvinhu munyika kana chete munhu wese akanyorisa kuti azokwanisa kuvhota. Vachitaura neStudio 7 vari muJohannesburg kuSouth Africa, vatsvangirai vanoti munhu wese anofanirwa kuzvibvunza kuti akanyorisa kuvhota here uye vanokurudzirawo zvikuru vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuparurwa nyika yose nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa navatsvangirai naBlessing Zulu weStudio 7.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakanaka pano. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndozvichaita kuti chii vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema. Ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister.
Vechidiki sekutaura kwamaita pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota sarudzo dzacho dzinombobirirwa hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo I think pane malessons atadzidza for all these years kuti ZANU iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti this time around we have shortchanged them. So vanhu vangangotangi ngoti ZANU inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati haiwa musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei. Ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vadi vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varongoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndirokurudzira kuti aiwa haikona yengoramwa. Endai muno register kana ma register toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite mune chivimbo here chekuti mubatanidzwa wenyu we MDC Alliance unobudirira.
The MDC Alliance ndo chete platform yati nayo yokuumbaridza munhu wese because haisi MDC ndeye vanhu veZimbabwe. Kubatanidza kwatiri kuita convergence yatiri kuita it cuts across nyaya dzemapolitical parties. Of course kune mapolitical parties akabatana mubatanidzwawo but tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi mastudents mavenda munhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance because kusaita behind the alliance what it means zvinozva zvinongoreva ndezvokungoti mune mati dzaanongaaidzokere zvayo manje handizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa uyu vatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvichitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patichasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza uku even further mega shuva kuti chi taita concretize basa. Pando chimwe chete chiripo, pane chimwe chii either vanhu vanoda kusupporta ZANU-PF oro vanoda kusupporta an alliance of all opposition parties.
Imo nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamaikupe vachamisana vamudzuri vanofanira kushanda vese seyapo.
Nai Zulu zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear, une constitution and iyo vanozviziva vamuri kutaura ivowo kuti anenge achifanira kuita acting ndiani.
Ndiani apa? Ndimai kupe?
Aiwa but kondingana kuti nditaure kuti ndimai ani, ndiani, ndiani. Iyo vanozviziva, ndakuudza kuti ivo vari vatatu vanozviziva kuti ndiani anofanira kunge achiacta and havafaniri kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki, pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota. Taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona senyaya iyi?
Aiwa, ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa, whether vabereki vake vakadii, as long as ari muZimbabwean ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzokuti ane kodzero ndiani, asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naye vana chombo vachikuda kutiraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro and I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani I'm sure we'll be able to sort out that.
Mutungamiri webato reMDC vamogen tsvangirai vari parunhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndeveibato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota muurongwa huchaparurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo.
Mabasa atiita mudangamvura chikanga ndeyekusimudzira vanhu izvozvi kuti vaende kunoregista. Sezvo muri kuziva kuti registration yekuvhota yaakutanga panyowani, saka munhu wese ane kodzero yekuvhota nekuti vaende vanopuwa zvitupa zvinyowani kune vasina zvitupa vaya, kune vakarasa vapuhwe. Vanhu tichivaudza kuti vaakuzvipuwa zvitupa izvozvi pachena.
panyaya kunyoresa kuvota tinonzwa matunhu akawanda vanhu vari kunza vanenge vashoma vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvota imi muri kuonawo sei mudunhu menyu
vanhu vari kufara kungotaura nyaya iyoyo vanhu vari kufara nyaya iyoyo asi kuti havasati vatanga zvava kuuya kumasenders takatarisa kuti vaende kumasenders pavanezenge pachivhoterwa ndiwo pavanezenge vachirejista vanhu kubuda kuita vanhu vari vashoma vachiri kuenda kwanzvimbo dzekwana mujiti ndiwo kwavachiri kutanga kufanonyoresa izvozvi zvinenge zvinoremera vanhu nemabhasi peni zvimwe zvakadaro asi kana zvatanga kuti vakumasenders kumawodi muchaona mashura nezviratidzo
kumabasa amuri kuitawo akanangana nebudiriro
mabasa atiita mudanga mvura chikanga takatarisana nebudiriro takagadzira mabridge maviri mudanga mvura chikanga mabridge anga atorwa nedutu remvura rakamboitika marodzi makawanda ezvinezvi ava netara mukapinda mudanga mvura munofunga kuti mapinda mutauni imwe ichangotanga kuvakwa zvichikuisa tara nezvimwe zvakawanda vechidiki takavaisira wifi yavanoona yavanoshandisa 24/7 nezvimwe zvakawanda
mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano pf vari parunare kwamutare nestudio 7 imwe nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vanoti kukwira kwekukosha kwemasheya pamusika wezimbabwe stock exchange kwakakonzerwa uko kwakaonekwa mwedzi wagunyana kwakakonzerwa kunyanya nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kutenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange pane kuchengetera mari dzavo mumabhanga vachitambara ava vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti kusagadzikana mune zveupfumi pamwe nezvakamboitika zvokuti vanhu vakamuka mari dzavo dzatsvairwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vade kutenga masheya izvi zvinotevera mashoko ekuti kukosha kwemasheya pazimbabwe stock exchange kwakakwira kubva pa$6.60 billion kuenda pa$11 billion muna gunyana nekuda kwevemakambani vemunyika nevanhuwo zvavo vari kutsvaga pekuturika mari dzavo vachitya kuti dzingamunywa nemuchenje weinflation ngatinzwei vachitambara vachitsanangura
zviri kunyanyakonzera kudaro ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kuti vange vachitenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange saka dhimandi yemasheya pazimbabwe stock exchange yakwira vanhu vakawanda vari kutiraya kuwana nzira dzekuchengetedza upfumi hwavo nadzo saka kutenga masheya ndeimwe dzimwe nzira iri kuitwa nevanhu vakawanda saka vanhu vakawanda vari kutenga masheya saka zviri kuita kuti performance yezimbabwe stock exchange inge ichikwirira even though economy yedu haisi kukwirira
tinoona kuti makambani mazhinji ari kunzi akawana mari iwaya ndo makambani zvakare ari kuchemwawo nawo nehurumende nenyaya dzekunzi mamwe acho haasi kuchengetedza mari kana kubhenga mari dzaanenge achiwana saka zvinozofamba sei
ichocho ichokwadi I think nyaya iri kuitika inyaya yeconfidence muekonomy kana muekonomy misina confidence vanhu vasiri confident nemapolisi ehurumende vasiri confident nekuti zvinhu zvichange zvakamira sei politically zvinogona kuita kuti mabusiness people even mahouseholds ange asingabhengi mari zvinogona kuita kuti even mabusiness people asabhenge mari even muzimbabwe maindividuals asasiye mari dzavo muzimbabwe saka I think kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yeconfidence ndo zviri kukonzeresa kuti even muekonomy tisakwanisa kunge tichiretaina cash
hurumende inonzi yakazivisa kuti iri kutora matanho zvikuru munyaya dzemakambani nevanhu vasiri kubhenga mari mungaona zvinhu zvichichinja here nekudzikwa kwemutemo iwoyo wokunomanikidza vanhu kuti vange vachibhenga mari dzavo
ndione zvinhu zvichichinja even zviri kuda kuitwa nehurumende zvekurambidza kutengeswa kwemari paparallel market hazvishandi zvinotoita kuti maactivity iyayaya atoramba achipinda muunderground economy
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare nestudio 7 Makateerera kune penyura evanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7, mukoma Clarice.
Makasimba here mukoma Blessing kuti vateereri vedu makadizeni.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Clarice, imi muri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu munharaunda yenyu kuchipinge uko nezvekunyoresa kuvhota. Mungatudza kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Isusu sevechidiki tiri kuona kuti kana takutaura nenyaya dzesarudzo, pana impact ingaitwa musarudzo kana vechidiki vasina zvavari kuita. Tikanzwa masarudzo dzakapera dzakangoitwa kubvira kare, vechidiki vashoma shoma vainyanyisa kuoneka vachiparticipata zviri active munyaya dzematongerwo enyika kunyanya pakuvhota. Saka isu vechidiki vePlatform for Youth Development takazviisa mumaoko edu kuti gore rineri 2017 kusvika 2018 ndichakwanisa kumobilizer netarget revanhu 200,000 manyikarendi yese. Vatangi vachawedzera pavoters roll, atingati mafirst time voters. Saka zviri kuprogram dzedziri kufamba zvakanaka. Tiri kutangira kunyanya kumunoko vechidiki vachiri kupedza chikoro vatinonge vachi vari maform tagira kunyanya maform 5, form 6 ane makore 17 zvichienda mberi vari likely kuzovhota gore rinouya. Uyezve tikutageta vamwe vechidiki vakapedza chikoro vasati vavari mabasa, nekuti tinoziva kuti ndovane zvizhinji zvari kutsutsumwa zvingangovabatsira kana vachinge vavhota. Tiri kutageta zvevechidiki vanooneka mapolitical parties. Tinoziva kuti atleast ndovari bit active vane stake, nekuti ndovanenge vaine vatungamiriri vanenge vachiziva kuti taitika vhotera uyu neuyu. Saka nyangoti pari zvino tine zvirongwa zvakawanda zviri kutofamba maruziva zviri kuitika zvatiri kuita at ward level, at polling station level. Saka zviri kutofambira zvakanaka chaizvo.
Muri kutambirwa sei nevechidiki, nekuti kazhinji katinoona kuti havasi kunyoresa uye musarudzo dzakawanda havapindi?
Patisita programu yedu ndo zvinhu zvatagara tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanyatingati apati. Pane nguva yakawanda vechidiki kazhinji pavanoita zvemazvesarudzo vanenge vachitarisira kuwana ingati change. Saka nenguva zhinji yanga ichiitika vechidiki vachimhanyira maelections, vanenge vavhota vaya vanozoona kuti panopera maelections vavanenge vachida kuti dai vange vabudirira vanenge vasipo. Saka tiri kuzviziva kuti number one challenge yatinayo yakanyanya kukura ndekuti titoti vechidiki vacho vatofarira kunovhota. Challenge yechipiri yanga iri yekuti vazhinji vanenge vachiwanikwa mumapolitical parties vanenge vachizonzi tekuti tichage vatungamiriri kana kuita councillor kana kuita MP inenge ine vanhu vakuru kuru vaya vasiri youth friendly, nekuti vechidiki vanenge vachinzi pamwe hamuna maresources, pamwe hamuna experience. Ano zvimwe zvanga vachikanganisa. Then chimwe chechitatu ndechekuti vechidiki vazhinji zvinhu zvavanoda kuti kana kampeni yaakuitwa zvinge zviripo, zvatingati zviri pachirungu entertaining, nekuti vechidiki vanenge vachidawo kuti erekesheni ringe rireka kunakidza karinoita zvanga zvichishayikwa. Asi sokufamba kwatoita so far, tingangoti takatanga chirongwa ichi tangosarudza vechidiki vatinoshanda navo, hataiti mavolunteers edu nevamwewo vataiisa paward level. Then ungangoda kuziva kuti last week apa takaita programu yatakadaidza mapolitical parties ese anowanikwa muchipinge vezanup f vanga vakamirirwa nevanzi vabusanga vanye. Then National People's Party yanga yakamirirwa nevanzi Thulani Thondlana. Then National Constituent Assembly yanga yakamirirwa nevanzi Simbarashe Ndlovu. Then MDCP yanga yakamirirwa nevanzi Mark Makwena. Tikaita pro yakanakisa chaizvo yatakaenda kunoona kunyange kupeta tichiita yakawandi even mapolitical parties kuchione zvimwe zvakawanda zvangada kudzidziswa. Saka takanyatsa kuona kuti muchirongwa chese chatiri kufamba ichi tine basa chari rakawanda, nekuti ruzivo rwuri chirimo miganga yedu nezvebvr akawanda yatingati misinformation. Vanhu vanenge vachishishidzirwa kuti pamwe registration process yebvr yakatopera kare, zanup f yakatopedza kuita registration kana kuti iyo bvr process yacho vari kutonyoregisa kuvhota vanenge vatovhota. Saka information iyoyo inotiratidza kuti sevechidiki sepyd nemamwewo masangano akazvimirira vanosanganisa vatingati ndovane huremu munyaya dzezvemaelections like zesini iyavasi nevamwewo tine bata rakanyanya chaizvo nekuti vechidiki zvakawanda zvavasina ruzivo zvatingangoti vanotima assumptions ekungoti haiwa hapana chiripo for us saka ndekuti ndo basa chairo chairo ratinaro rekuti tikwanise kuisa chiedza nekuti rima rakawanda saka tinoramba tichienderera mberi neyatinoti voter education nepolitical education
saka musangano wamakaita uyu muchitaura nezvebvr wakaitirwa kupi uye mune urongwa hwekuenda kune dzimwe nzvimbo here
tingangoti ndo yanga iri programu yedu yekutanga takauitira panonozi new chicheche complex conference room pachecheche nekudaro nezvii tishanda nemapartners atinoshanda navo vari kutisapotawo takauteerana chirongwa chitaakuchiita kamwe chete pamwedzi
saka munoshanda sei nevakuru venharaunda
tinoshanda nemasabhuku edu atinoti mazimutape vanhu vari kunonyoresa kunana mutape kwavari kupihwa tsamba dzatingati maproof of residence uye tiri kushanda zvakanakazve nemahedmasters ari kunyora kubva kuzvikoro kupa proof of residence then tine mafoms atiri kuti aya anonosana pacommissiona komishina kana vanhu vachinovhota
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu
hatoda kukutendai mukoma Blessing
manga makateerera kubva kuna mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke yeChrist Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica.
Gamichirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero mufundisi Tembo
ndinonzwa kufara zvikuru nekunipa mukana uno kuti tikurukure pamusoro pechitendero
ngatitangei nekutarisa upenyu hwenyu
inini ndakazvairwa muZimbabwe ndika so tachikoro changu ndiri kuZambia baba vangu vanobva kuZambia mai vangu vachibva kuZimbabwe saka ndochikonzero chandine rurimi rwakatirekerai kuZambia zvakare ndiri mutauri anogona kutaura zvakare shona zvakanyanyisa nekuti ndokwandakazvarirwa
ngatitarisei kuti makazodanwa namwari kuti mupinde muchifundisi papi chaipo muupenyu hwenyu
ndakadanwa namwari ndichinyatsoziva kuti mwari vakuda ndichiita chifundisi ndandakutoenda kuchikoro kucollege but ndakagamuchira Jesu semuponesi wangu ndine about 16, 17 years old. Kubva ipapo ndakanga ndichiziva kuti Mwari pane chavanoda kundiita ndisinganyatsonzwisisa kuti vada kundidii ndati fambe neupenyu ndakangonzwa ndichimboshandawo muchechi ndaimba ndichiitawo asha ndichiita drama ndaingoti chero ndaita kusvikira ndaziva kuti Mwari pane chavanoda kundinyatsoita maringe nenyaya yekushumira vamwe naizvozvo ndakaona chipo changu chekuparidza chaakufamba nemutoyo uyo ndikazwa mumwoyo mangu kuti Mwari ndobasa rada ndiite rori
saka makatanga muchiri kuZimbabwe makazouya kuno kuAmerica ngatitarisai kuti kuno kuAmerica pakava nemutsauko wakadini kubva kushumira muri kuZimbabwe nekushumira muri kuno
ndichisvika muno ndichibva kuZimbabwe ndasvika muno ndakaona kuti muno muna marudzi akasiyana siyana zvikuru saka ndakakumbira Mwari ndikati kana Mwari muri imi makandidana vhurai nzira yekuti ndiwanikwe ndichiparidzira vanhu vemuno ivo Mwari vacho havana kundinyadzisa vakaita zvishoma nezvishoma ndokundiratidza gwara asi ndakatanga ndapinda mubasa rangu randakafunda ndisati ndapinda muchifundisi reengineering ndikashanda for almost 6 months ndikazowana mukana wekushumira pakereke yandakashumira ndakapiwa iri evening service kazhinji munhu ava kutenderi kupa service yemangwanani nekuti ndokunenge wakazara vanhu asi ndakapiwa mukana weservisi yamanheru kubva ipapo ndakabva ndangoramba ndichipiwa mukana iwo wekushumira kusvikira ndanziwo tiri kudai pano mufundisi kuti muve part of kereke yataishumira iyoyo yakanga iri very diverse iri Assemblies of God
kushumira nechirungu apa muno muAmerica makazosanganawo nevekuZimbabwe mukaitawo shumiro nerurimi rweshona
chokwadi fact chekutanga ndo vanhu vandakatanga navo nekuti unongochiziva kuti varimo vekwako saka takatanga iri prayer meeting taneshandawo tatangotorawo mari kubva mudzimba mwedzedu tichibhadharawo rent panzvimbo yataibhadhara muguta rino reNew York City ndokutanga kuunganidza maZimbabweans iri prayer meeting mukufamba nenguva vanhu vakati one day ndoku wana mwami madzimai vaizvina matira vanga vasina kutungamiri muguta rino reNew York City. Madzimai vandakavazivawo mukupurikidza namufundisi Shaka yovano vari mushumiri weSalvation Army. But vakanga vari paRadio 3 kuZimbabwe ndotondera. Ndakasangana ivapo ndopa vakandiudza kuti apa nevamwe vaZimbabwe mufundisi asinawo mufundisi vari kuvashumira. Madii kuti mubatanidze gurupu ramuina ripa kuti nemadzimaiwo. Ndokuzvarwa kwakaita New York Christian non-denominational church, which is now registered for particularly for Zimbabwe and quite no paradigm shown.
Nguva dzedu ndodzadyana dzanga dzichanditenderi kuti tienderere mberi nehurukuro iyi. Asi handingakumbira kwamuri mufundisi kuti mutipe vhesi nemutsanangudza vhesi iroro tozongopeta chirongwa chedu.
Ini vhesi rinondibata zvikuru is Mark 11:24. Inoti iyo ukanamata tenda kuti wagamuchira. Ende kana wagamuchira zvawagamuchira izvo zvato zvako. Saka ndotenda kuti munamato ndochinhu chikuru. Ende kana uri kunamata ziva kuti uri kutaura naMwari anorarama, anonzwa, anoprovida zvinhu zvaunenge uchida, zvaunoshuwa zvemukati memwoyo wako. Saka Mark 11:24 ukaibata unoziva kuti kana wakunamata tenda Mwari. Ndokusaka pese pavaidzidzisa kana Mwari pavaipodza nekuita minana vaiti kutenda kwako ndokwakuponesa. Saka ndotenda kuti ukanamata nokutenda chete usina zvakawanda zvaunotsvaka, uchiziva kuti Mwari wandinonamata uyu ndiMwari zviro kwazvo anondigonera, Mwari uyu anokuitira. Saka ndauti kuti mungobata vhesi iroro pese pamunenge mune, ndo vhesi rinongondibatsira nguva nenguva kuti Mwari wedu ndiMwari anonzwa zvakare, ndiMwari unopindura.
Mwachipendera nemunamata.
Regai tinamate. Baba mazvita henyu nemukana uno ane hanzvadzi yangu Plexidas, tinonamata kuti mukana iwoyo wamatipa vazhinji vachabatsirikana nekutenda mamuri, nekuti makati ani nani zvake anotenda mamuri munomuitira zvaanoshuva zvemwoyo wake. Mazvita mwanakomana waMwari, tinokupai mbiri nokutendai kuti mugare nesu nokusingaperi. Tinonamata zvose izvi muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.
Amen. Atapa tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti mava nenguva yakanaka uye mufundisi tinotenda zvikuru.
Ndatenda hangu sister Plexidas, Mwari akuitire zvakanaka.
Manzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries iri muNew Jersey muno muAmerica.
Kate sandi kunzidzirize.
Aiwa, kunzidzi pakate kunzidzirize.
Ini ndine makatware hombame. Ndoenda musango kuvima vame. Ndiro madzariya rehurudza. Kurima mugombo netunonza. Yetu chikafu pamusha mugojo. Kurigidza nekusunza.
Isa yekambo kanonzi nhava yepwere kubva kuna Tendai Chimombe kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti tarisa musoro yenhau zvakare, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokurudzira mhuri yeZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvhota kuitira kuti izokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi ndo zvimwe cheto zviri kuitwa nemumiriri wechikanga dangamvura muparamende vaisa mupfumi vebato rezano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina nditungamiri nkomo.